kuda kuti zvibude pachena kuti hatisi kungoripoza pamusana tikungopoza apa tiri kutora danho rinendingaaboi pamusana tokuona kuti hurumende yaenderera hatingatekereri benzi richisikasaga varume ava nevakadzava vari muhurumende zvavari kuita zvakafanana nekuti iye zvino tikanyatsoongorora vakutitorera kodzero dzedu vanhu ava vamira makore anokwana kuita manomwe kuti vaende palivhi ivowo nepamusana pekuti vari kuda kutitorera zvinhu zvedu nguva redu nesimba redu votitidzokerai kubasa vachinyepa kuti vanoda kutiverenga ndosaka tatita kumhanya kumatare musi wa12 September 2011 tine kesi yedu inonzi Andrew Koronya and Bishop Mashinga versus the Public Service Commission takaihwina nepamusana pekuti zvakanga zvaitwa zvanga zviri illegal ndozvinotenda zvaita iye zvino zviri illegal
saka dare ratichi pamakwidza nyayenyi
tinotaa kumirira zvedare kuti richiongorora kuti mapepa atakwidza anonowakuzvifambisa sei izvo zvataa kuzvisiyira kwavari kuti vatipidze mumapepa edu dzadzoeni nzinhingi zvodai tochizoona asi nyaya nechinzeejenzi application kureva kuti inyaya yekuti mumazuva mashoma anoteera iwaya tofana nge tichipuwa mhinduro kuti iwo majaji nemitemo vari kuzviona sei
varayiridzi vakawanda zvakadii vari kubatwa nenyaya
vanogona kusvika kuchiuru up to 1000 people possibly 100-150 people per province
tinonzwawo kuti gurukota rezvemabasa nevashandi amai mupfumira vakataura kuti nyaya yemabhonasi hachisi chinhu chinganzi mushandi anofanira kutongowana chete imi sesangano muri kutambira sei mashoko iwayo
zvakataurwa izvozvo kana tiri chokwadi ndodavira kuti hatitumirani nazvo dhisizheni yakatorwa nehurumende yekuti nhasi purezidendi vataura zvakatenaka kuti vamugabe havati kutonga nyika ino nekuti kana vamugabe varivo vari kutonga nyika ino ngavarespekte zvataurwa napurezidendi wenyika